Zvirongwa tinazvo ndezvekuenda kuUnited Nations kwatagara tichichema international stage kuti hurumende yedu inotidzvanyirira sezvizvarwa zveZimbabwe. Tanga takaronga izvi nezvanga zvichiitika kubva kuna January, kubva kuna August, kumaadaptions ari kuitwa akasiyana-siyana munyika yedu yeZimbabwe. Pauya nyaya yaDr. Peter Mugombei, inyaya yatatabatanidzazvo pamusoro pazvo kuti zvinhu zvimwe chete chizvarwa cheZimbabwe. Saka ndozvinhu zvatinoda kuchema kuInternational Stage yeUnited Nations kuti humbimbindoga hune hurumende yedu hauna kukodzera kuruzhinji rwevanhu. Ndozvatikuronga kuti tiende kuUnited Nations tindopasanura kuti humbimbindoga hwerizhimu yezano hachichaida zvachose. Saka tiri kuenderera mberi kutanga Friday. Saturday is the biggest day because vakawanda vanenge vachifamba mangwana, but tinenge tiriko kubvira mangwana Friday. Tinenge tatanga chirongwa chedu chekurakidzira vamunangagwa nerizhimu yavo yeZanu PF.
Chii chimwe chamunotarisira kuti muchaita pakuratidzira uku?
Zvatinorakidza, ticharakidza zvinhu zvakati wandei. Ticharakidza kuurawa kunoitwa vanhu zvatinoziva zvese maV11, kutaura zvese zviri kuitika, vanhu vari kupambiwa, vanhu vari kushudwa nemasoja, kufamba kunoita masoja achirepa vakadzi. Zvinhu zvatinenge tichirakidza izvozvo tiri pamberi peUnited Nations.
Kune avo vanoda kuuya kuzokubatsirai, munoti vafambe sei?
Kune vose vanoda kuuya, zvizvarwa zveZimbabwe, shamwari dzedu nevanonzwa tsitsi nekutambura kwezvizvarwa zveZimbabwe, tinovati ivo ngavagugule adiresi yepaUnited Nations. Vanotiona takazara tiripo, vanoona maflags edu achifuraya etifumasi and they will see us right in front of the United Nations building. That is the only place, spot, that they can easily identify us. Let them come Friday, between 10 and 4 p.m. Friday and Saturday, we are going to be there in full force.
Mucha kwanisawo here kutaura kana kuti kuona mutungamiri wenyika vamunangagwa?
Tine chido chakakurisisa chekuona mutungamiriri vamunangagwa. Tinoziva kuti vanoti avoida kusangana nesu, nekuti toziva kuti izvozvi izvi pane urongwa huri pamusoro hwevanhu vavo vakavamiririra vari muno muAmerica nevari kuCanada. Asi tinoziva kuti isu savatibvumidze, nekuti tatotaura nevamwe vavo kuti tinodawo kuenda kundoona vanozviti purezidendi veZimbabwe. Zvikanzi pane marestrictions ekuti vanhu vange vachipinda. Saka totoziva kuti vanototiziva kuti tiri vanhu vemusangano weMDC kunyanya sesu. Saka havatibvumidze kupinda imomo. Izvozvo zvinorakidza umbimbindoga hwacho hwekuziva kuti tinotaura chokwadi.